Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana kabatereri tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechishanu kubvumbi 8/2022 makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makuru kota emSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Slot muJohannesburg wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira oshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Mhuri yevaimbwa yemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Jr. munyaya dzezvematongerwo enyika. Vateveri vemutambo weragbi vatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu Dynamo iri munzira kuenda kumaruva emhondorongezi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe nemapurisa nhasi vaita musangano nevagari vemumusha weDeep Slot muJohannesburg muSouth Africa makare zvichitevera kufa kwechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa ndokupiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kupomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nyaya dzekupara mhosva munzvimbo iyi. Mumusangano uyu uyo wanga uine ukasha vagari vari zvizvarwa zveSouth Africa vanonzi vakurudzira kuti zvizvarwa zvese zvekune dzimwe nyika zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvibude mumusha uyu vachiti zviri kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekuponda. Makurukota apinda mumusangano uyu anosanganisira gurukota rezvemapurisa muSouth Africa waBeki Cele, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi pamwe nemutungamiri wedunhu reGauteng vaDavid Makura. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira emunyika nhasi ashora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Kunyange hazvo Zimbabwe yakavhota ichipikisa danho iri, Russia yakadzingwa zvakadaro mushure mekunge nyika makumi mapfumbamwe nenhatu dzavhota dzichitsigira danho iri. Nyika makumi mashanu nesere hadzina kuvhota uye makumi maviri neina kusanganisira Zimbabwe neChina dzakavhota dzichipikisa danho iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndiyo yega musadik yakapikisa kudzingwa kweRussia uye izvi hazvina kufadza mapato anopikisa ayo anoti zvinoratidza kuti hurumende haikoshese kodzero dzevanhu. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti Zimbabwe yaifanira kuvhota zvinoratidza kuti inokoshesa kodzero dzevanhu.
Zvinoratidza kuti isusu senyika hurumende yedu haikoshese nyaya dzehuman rights. In fact, hatisi kufara zvamuchose nokuti zvinonyatsokuenderana nezvatinotaura zuva nezuva kuti ZANU-PF ndeyekumbunyikidza vanhu ndeyekuviolata human rights nguva dzose.
Vati maitiro ehurumende anoratidza kuti haikoshesi kodzero dzevanhu uye ndosaka vanhu vachifanira kuvhotera shanduko muna 2023. Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe zvakare vachiongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yabviswa chimiro nemavhotero akaita hurumende kuUnited Nations General Assembly nezuro.
Zvino katika mazano kuti chinhu chinosoresa nyika yedu nokusoresa tose vanhu vomuZimbabwe. Fanika vanhu vasina fungwa netsitsi dzekuziva kuti zvinhu zvine zvichiitwa zvakashata pasi rino zvinhu zvisinenge zvichifanirwa kuti zvinzi zvakashata zvimhurwe
sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira Pacific Crisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havana kushamisika nedanho rakatorwa nezimbabwe nekuti nyika dzakaita seRussia nechina ndidzo dzinoitsigira kana yapinda parumananzombe vanotiwo zvakaitwa nezimbabwe ndezvimwe zvinoratidza kuti hurumende haisi kurevesa kana ichiti inoda kudyidzana nenyika dzepasi rese
isi kuona kwedu ndekwekuti hakuna zvazvinochinja hurumende yezimbabwe haina kumbobvira yaisa mwoyo wayo wose kuti itange kutaurirana nedzimwe nyika uye kuti itange kubatana nedzimwe nyika nemhaka yekuti iyo pachezvayo haina tarisiro yekuti ingasiya humbimbindoga kana udzvanyiriri hwainoita kuvagari vemunyika ino kuti iyo irambe iri pakutungamirira kana pakutonga
muhukuru wesangano replatform for youth and community development vaclaris maduku vanoti zimbabwe nerussia dzine ushamwari hwakasimba kubvira nguva yehondo uye zviri pachena kuti sei yakatsigira russia
zimbabwe inenge ichiona kuti russia yasvika pakaomesa kungoti russia iri padarkest hour darkest moment painenge yakuda ushamwari saka zimbabwe iri kungoudza pasi rose kuti aiwa isu tichamira nerussia nekuti russia iri pakaomesesa
mumwe mugari wemuharare va Owens Dwayo vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica neSadic dzisina kuvhota dziri kuita hunya kwese nekuti dzinoda kudya kuRussia nenyika dzekumavirira dzakaita seUnited States Britain, France nedzimwe dzakavhota kudzinga Russia vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti mavhotera akaita Zimbabwe anogona kuikanganisa sezvo iri kuda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica vatiwo Zimbabwe inogona kuomeserwa nenyika dzayakapikisana nadzo muvhoti yanezuro
zvino kutipinza mune mataisiro remangwana takatarisana nenyika idzo nekuti nyika idzo dzizi dzana dziri kupikisana neRussia dzana nato hadzizeze kuranga vanhu vatingawirirai navo semarangiro azviri kuita Russia saka isu tinogona kuzorangwawo manje neudiki hwedu tinogona kutoshapurwa tikachema zvisingaiti
gurukotara zvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vanoti zimbabwe yakatora danho iri nekuti hapana nyika ine kodzero yekudzinga vamwe musangano iri
saka zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemaweresion
muna 2008 Russia nechina dzakamisa United Nations kutemera zimbabwe zvirango pamusoro pekuita sarudzo dzine mhirizhonga pamwe nekutyora kodzero dzevanhu nyika dzakawanda muAfrica dzakatsigirwa neRussia nechina pahondo yadzo yerusununguko uye kusvika nhasi dzine ukama hwakasimba nenyika idzi dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti izvi ndizvo zvakaita kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzisavhota nezuro uyewo dzimwe dzakaita seZimbabwe Algeria Burundi neEthiopia dzitsigire Russia ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
Murireva ingwe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Junior munyaya dzezvematongerwo enyika Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera
mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wavamugabe valiye mugabe vanoti vanotsigira kupinda mune zvematongerwo enyika kwarobert junior vachiti havana kubvira vamboita dambudziko nemusangano wezanu pf asi nevanhu vakapidigura hurumende yavamugabe valiyo mugabe vanoti kunyange vamugabe vakafa vakagumbukira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa avo vakavatorera masimba nechisimba nyaya iyi yakapera nekufa kwavo vachiti zvakaitika zvakapera valiyo mugabe vanoti bato rezanu pf harisi remunhu nekudaro nhengo dzemhuri yavo dzinogonawo kupinda nekutora zvigaro mubato iri Kutaura kwa walio Mugabe kunotevera kuenda kwa kaita Robert Jr. kumusangano we ZANU PF wakaitirwa kushitungiza apo vamunangagwa vaitsvagira rutsigiro nhengo dzavo pamberi pesarudzo dzemabai election dzakaitwa musi wa 26 Kurume. Mutauro webato rinopikisa reMDCT inotungamirwa na Douglas Monzora vaWitness Dube vanoti kupinda kwevana vevatungamiri nezvematongerwo enyika mune zvematongerwo enyika kuri paviri. VaDube vanoti kupinda kwemwana wavamugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuita sevaifarira vamugabe asi vari ivo vakavashungurudza kusvika vafa.
Asi mwiri mwedivo unozoona kuti zvinongoitika kana vamwe vakushandisa vana ivavo kuti vange vachivhara vanhu kumeso sezvatakaona zvichiitika kuzaru PF kuti zvinozikanwa nemunhu wese kuti divi ravamunangagwa relakosi ndo rakabvisa vamugabe mutongi asi vakuita sekuti vaiwirirana navamugabe kuburikidza nekuzogamuchira mhuri yavo ivo varivo vakavadzinga vakavashungurudza.
Patabvunza kuti ingawani vana vevaimbo vemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakapiwa zvigaro. VaDube vanoti vana vavatsvangirai vakaita zvematongerwo enyika nekuda kwemhodzi yeshanduko yakadyarwa nababa vavo kwete zvekushandiswa.
Saka unotoona kuti vatsvangirai vakagona kudyara mhodzi pavana vavo yekushandira vanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClarence Maduku vanoti nyaya dzekuti vana vevatungamiri venyika vapinde mune zvematongerwo enyika chinhu chinoitika zvakanyanya munyika dzemuAfrica vachiti zvakaitika kunyika dzakaita seKenya, Botswana, South Africa, Congo nedzimwe. VaMaduku vanoti chakakosha ndechekuti vana ava vane kodzero semunhu wese munyika kuita zvematongerwo enyika. Zvinonziwo mwana wavamunangagwa kuda kwase David ari kuda kupindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchauri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanofara kana vana vemagamba yehondo vachipinda mune zvematongerwo enyika kuchengetedza nhaka yavo.
Tinofara chaizvo, tinodakara nekufara kuti vana vemagamba yehondo vechimurenga tichipiri vaakutera tsokatana naivaona nababa vavo. Chinhu chakanaka nzira yekuti DNA yavo inoratidza kuti vanonakidzwa nezvakaitwa nemadzibaba avo nemadzimba yavo. Kufira kuvatswa kana kurarama vachiwira nyika yacho vapo kusapatiri nazvo.
Mune dzimwe nyika vatungamiri venyika pamwe nevamwe vanenge vari mumasimba mune zvematongerwo enyika vanopinza vana vavo mune zvematongerwo enyika senzira yekuchengetedza nayo upfumi hwavanenge vaunganidza kuitira kana vakazosiya masimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro richitambira mutongi wematare amai Ketanji Brown Jackson semutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, zvaita kuti vave mutongi wechidzimai wechitema wekutanga kupinda mudare iri munhoroondo yeAmerica. Muzvinafundo Chipo Dendere, vanove chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paWellesley College kuBoston, vanoti chiitiko ichi chinosimudzira vanhukadzi vechitema nevanasikana pasi rose uye chinofadza sezvo amai Brown Jackson vakavhoterwa nebato ravo zvichisanganisira bato rinopikisa remaRepublicans zvisati zvamboitika munyika yeAmerica. Muzvinafundo Dendere vanoti zvizhinji zvingadzidzwe nenyika dzemuAfrica pachiitiko ichi, kunyange hazvo dzimwe nyika pari zvino dzine madzimai ane mabasa epamusoro-soro, asi mune dzimwe nyika vasiri kupiwa masimba anoenderana nezvigaro zvavanenge vapiwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya weStudio 7 namuzvinafundo Dendere.
kugadzwa kwa Judge Ketanji Brown vanova iwo vava Associate Justice Ketanji Brown kwafadza vanhu vazhinji nekuti ndivo munhukadzi wekutanga kunominate kwa kudomwa zita ravo kunzi ripindewo pane vari kusarudzwa kuSupreme Court vakazovawo munhukadzi wekutanga kuvhoterwa chimwe chakanyanyisa kufadza ndechekuti pane vavavhotera vawana mavotes kubva kumademocrats ose pamwe chete nemarepublicans matatu mumakora apfuura yakazhinji vanhu vanga vachingodomwa nekuzosarudzwa nemunhu wekudivi rimwe chete
zvaitika izvi zvinobatsira sei kutsimudzira mabasa anobatwa nemudzimai wechitema pasi rose uyezve nemwanasikana
ndinoona kuti zviri kuramba zvichingovhura magoni mazhinji kuratidza vana kunyanya vedu vana vanhu vatema kuti vanogona kuvawo chero chavangada kuva muno muamerica nezuro takanyanyisa kufara tichiona Vice President Kamala Harris varivo vaipresida pavhoti yekusarudzwa kwa Associate Justice Ketanji Brown vanhukadzi vaviri vechitema vakamirira nyika zvisati zvamboitika izvozvo ndekekutanga mu300 plus years dzekunge America iripo saka zvapa not just vana but even isu vanhu vakuru kuti munhu ukashanda nesimba ukaitawo zvaunofanirwa kuita zvinhu zvaakuitawo zvichiita nani kuvanhukadzi kunyanya vanhukadzi vechitema
tingaona zvaitika muno muamerica zvichibatsira sei africa nyanya zimbabwe
nyika dzekuafrica zhinji pasarudzi vanhukadzi dzanga dzichifambira mberi asi chatinoona ndechekuti dzimwe nguva nyange vanhukadzi kana vachinge vapinda mumapositions aya havana power yakawanda saka chingadzidzwa nenyika dzedu nevamwe vanhu vari pasi rese ndechekuti kuti vanhukadzi vange vava nezvigaro hazvifanhi kungomirira ipapo chete asi kuti zvigaro izvi ngazvive nesimba rekuti vanokwanisa kuchinja zvinhu kunyanyisa kuti vaite kuti upenyu hwevanhu hureruke izvozvo ndo zvinenge zvakakosha kupfuura kuti munhu angonzi apinda pachigaro ichi
havanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura vari paWellesley College kuBoston muno muamerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga kupinda munyika pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 5455 vamwe makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 67 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu nemazana masere ane makumi manomwe kana kuti 246,817 uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwakadzikira kuenda pazviuru gumi nezviviri nemazana masere ane gumi nevatatu kana kuti 12,813 chirongwa chehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichibaya vanhu nhomba yekudzivirira covid-19 kana kuti blitz chakapera nemugovera svondo rapera uye chechipiri chinotarisirwa kutanga musi wa2 chivabvu chichipera musi wa15 chivabvu iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vangakusvika vatanhatu vakaurayiwa nezuro china mudemocratic republic of congo zvichitevera kuputika kwakaitika mune rimwe bhawa riri mukamba yemauto iri kunze kwegoma guta guru riri kumabvazuva kwenyika iyi chimwe chezviri kufungidzirwa kuti chingadai chakakonzera kuputika uku igirinedhi rinofungidzirwa kunze ringadai rakaputika setsaona paramende yemupakistan iri kusangana nemugovera kuti ivhote ichibvisa mutungamiri wehurumende vaimran khan pachigaro zvichireva kuti utungamiri hwavo hunenge hwadimurirwa panzira izvi zviri muchiziviso chaburiswa nehurumende nhasi chishanu dare repamusoro munyika iyi rakatonga nezuro china kuti vakhan vanofanirwa kutarisana nevhoti yekuti voramba vari muhofisi here kana kuti kwete kudaro zvekukwidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vakati humhondi huri kuitika muukraine hwagara huri hurongwa hwerussia kwenguva yose vablinken vakataura mashoko aya nezuro china mushure memusangano wavakaita nemakurukota ezvekutyidzana nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO neUkraine wakaitwa muBrussels. Vamwe vagari mudunhu remashalaland west vanoti vari kurasikirwa zvikuru nemombe dzavo dziri kufa nezvirwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga yekudhibhisa mombe idzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzidhibhe zvichinzi hakuna mushonga. Vanotiwo kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe zvinoramba zviripo. Mumwe mugari wekumakonde vatichaona mudzonga vanoti kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe hazvisi kufa. Vanoti izvi zvinoreva kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti unenge usisashande.
Tatika kudaro mushonga wacho zvikwekwe hazvisi kudhibha. Kana kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti mushonga wacho unotori wiki zvachona. Mushonga wacho ndousingazoshanda. Mushonga wari kuzvinzira ndousingashanda.
Mumwe mugari wekwazvimba amai Josini Mutema vanoti mombe dzavo dzakambofa nekuda kwekusadhibha sezvo hurumende yaiti haina mushonga. Amai Mutema vanoti mushonga uri kuiswa mushure mekuwanikwa nehurumende hausi kuuraya zvikwekwe uye havasi kuziva kuti mishonga inofanirwa kuiswa yakawanda zvakadii pamvura yakawanda sei.
Ndazozivi manje kuti dhibhi racho raiiswa raienderana here nenhamu dzemombe dzaidhibha. Ndozvatisingazivi manje kuti mixture yacho yange yakamira sei hatizivi kuti yaifanira kupinda zvakadini uye yaiswa iyoyo kudhibha mombe ngani taita dambudziko iroro hatizivi.
Amai Mutema vanoti nguva dzakawanda vave kutopapaidza mushonga mombe dzavo vega sezvo nguva dzakawanda dhibha risiri kuuraya zvikwekwe.
Plasi tinototenga yokuspraya tega. Unenge wakuspraya zako wega.
Mumwe murimi vaBison Kachere vanoti vakarasikirwa nemombe dzinosvika makumi maviri nesere. Vakachere vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzisi kudhibha zvakanaka mumakore maviri apfuura.
Kasira mombe 20 kwete mhuru kwete makalfu kaitaana zvekuende zvinotamburi that's tight hadzi nemastiri vamwe vasandambosunga sataraiswa jogana asingasi jona ndeti yacho asingasi jogi mombe yaikura suga ndini kaona problem ndotengesa utomhaikwekazvo ndinanefo ndotosova problem yamumbazi ndakafira 28 minus mhuru handiverengi kwasina dhipi tine planji pana yekujambiraiya pano pafamu asina dhipi mushonga tasina wani.
Vakachere vanoti varimi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuitira kuti vatenge mishonga yedhibhi sezvo iri kushayikwa kwenguva yakareba kunyange vari kubhadhara mutero wemombe.
Kaita guna semafamasi pachezvete vanodzidzisa padziba iri tichipfungwa zvimwe chete tiiti kana kusa mushonga uyiunganidza mari yedu tena tinoudziwa taipe mushonga nedhibha inoiswa mvura umu nemakejidzi anemaritas acho emvura takuziva 12,000 litres tozopinda mupuranji medu ofota toudziwa kuti makejisi mangani mushonga wakati ende unowanikwa pakati saka taingoti manje vanhu kuti tiwiri ande titaure esame thing hazviite chabhoza handizivi kuti urombo vanhu usafunga vanhu kuti asei ndaposimwe munhu anenge ane mombe 1 wafunga kuti iye haana basa inire 20 dzangu idzi wafunga kuti uyu ndiani problem chete.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Chokozani Muswera varamba kutaura nezvekuti mombe ngani dzakafa mudunhu gore rino nerakapera uye kuti sei mishonga yavanopa vadhibhisi ichinzi haisi kushanda vachiti vanotaura nevatore venhau vehurumende chete.
Kune last time when I had to go vakatiita mukame presidenti nezvedc zvasvenaudzi zvedc nerauri.
Studio 7 aya nakukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chaitarisirwa kupera mwedzi wapera. Studio 7 aya nakukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chave papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Mumwaka wekurima muna 2020 sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
ndau dzemitambo. Vateveri vemutambo werugby vakatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu dzaina mose iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro pemitambo iyi.
Zvekwata zviviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo nevekune dzimwe nyika. Chikwata cheZimbabwe icho chirudaidzwa kunzi maGhost Sharks chiri kupinda munhandare kusangana neDown Touch Griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa eCurry Cup aya. Chikwata ichi icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti chisanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki, murairidzi weMaGhost Sharks Brandon Dawson achange achitarisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Carl Galloway, Daryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Sipapate na Tyran Fagan. Mutambo neDown Touch Griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe cheMacheaters chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva weNgezi Platinum Stars Benjani Mwaruwaru atarisana nemutambo mukukutu apo madamburo mangwana eri kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova Ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti dzimba reyanhasi iyi iyo iri kuchairwa nevatambi Bill Antonio na Emmanuel Paga yakasiyana nemadzimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yongo.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati peTry Angle iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerentals iyo iri pachinhanho chechisere. Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Mucheveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadza neSondo muNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvichitevera kupondwa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe kuDeep Slot uyewo zviri kuitika muUkraine. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Slot wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira voshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly yekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Vateveri vemutambo werugby votarisana nemachikichori emitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. We'll be right back.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mgela nginjabule enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 Mabasa 2022 ngifakade Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Diepsloot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke isimo nje ngimi sisho asihlanga yeah
iziphatha amandla zikahulumende weSouth Africa ezigubhela umphathi ntambo kajalo indaba zamapolisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakamizi zelokishini leDiepsloot eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Naye amsola kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvota iphisa inyathela lokuxotshwa kweRussia kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine.
Abaxoli abangesifayayo labana esihlala sonke sikhule sonke sincedisane ngemibono siqinisane abaculi abangancindezelananiyo so abaculi abangispayayo ngabantu esibona ngaso linye
kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdume oyijazz uThandi Dlana yena ocula ekobulawayo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphatha amandla zikahulumende weSouth Africa ezigoqela umphathi ntambo kajalo indaba zamapholisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakamizi zelokitshini leDiepsloot eJohannesburg kulandela ukubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi uThangi Ntambama uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ekhuluma lezakhamizi ngemva komhlangano umphathi ntambo gaja lwendaba zamapholisa umnumzana uBheki Cele uthi usebuyise ezinye imota zamapholisa ezedlula ithumi kuleli lokitshi kanye lamapholisa edlula ikhulu uthi amapholisa azangena indlu ngendlu edinga bephula umthetho labaselizweni ngokungekho emthethweni.
Siyawakhuza amaphoyisa kodwa siwatshela futhi ukuthi angayeki mayekusola ukuthi akwazi ukubuza bese kuba sezandleni zakho ukuverifya ukuthi unawo yini ama-documents. Amaphoyisa azokunika ithuba zakuswara athi veza ama-documents. Ma ungawavezeki ama-documents inkinga-ke leyo.
Ngesikhathi umhlangano uqhubeka umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi ubhule umkhulu umlilo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zifuna ukuhlasela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye obengene kulo umhlangano. Umnumzana Mtswaledi uthi udingeke ukuthi uMkhwananzi afihlwe emoteni yamapholisa ukuze aphume ephephile. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Thabang Molefe uveze inzondo enkulu abalayo ngezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu abeZimbabwe.
Zimbabweans are choosing. Zimbabweans are entering our houses. Zimbabweans are roaming around different as they please. We want Zimbabweans to live. That is what I'm saying. That is what I'm saying. They must live.
Lobanje zakhamizi ezingenela umhlangano sithi ziyasuthiseka ngendlela abaphathi ntambo abathembise ngayo ezakwamanye amazwe zona zithi zisele zilokwesaba kakhulu. Ezinye zezinto ezivunyelweyo kulo mhlangano yikuthi amapolisa azangena indlu ngendlu edinga izigangi labaselizweni ngokungekho emthethweni. Kuvunyelwene futhi ukuthi izakhamizi ezipha abaselizweni ngokungekho emthethweni indawo yokuhlala lazo uzafuze zibotshwe. Inkosi yakwamthwakazi uBulelani kaMzilikazi laye obekhona kulomhlangano uthi isimo eseDiepsloot sibi kakhulu kuzalwane zakwamanye amazwe.
Imizini ndaba. Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Diepsloot insizwa yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke simo nje ngeke sisho asihlanga yeah
kusukela o 2008 ele South Africa lishaselwe ludlakela lokubandlululana ngobuzwe olwezenophobia kubangwe umsebenzi phakathi kwabakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa iningi lezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ngabeZimbabwe ababalekela ukuwa komnotho elizweni selokhu kuqalela unyaka sekunamaqembu ahamba ezingela bokuza efuna baphume emsebenzini babuyele kubo osekubangele ukuthi abanye bagcine bebaleka lapho abahlala khona besiyacatsha enkambeni zamapholisa usenjalo imuli kanyati ithi inkosikazi wakhe uNomsa Chuma usesusiwe Deep Flood wahlala kwelinye lokuthi lapho bacabangela ukuthi uphephile khona imuli ithi izahlangana ngempela viki ihlela ngokuyangcwatshwa kwakhe ekhaya kanti kamapholisa athi akekho sebotshiwe ngalesi sihlakalo Melestube 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo
Amabandla aphikisayo ezombusazwe aweZimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxotshwa kweRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine kanye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga. eZimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi eSwazi leAfrika kuSADC elivote lisekela eleRussia ngoba amanye amazwe aweSADC ekhethe kungavoti esekela loba ukungasekeli. Lanxa eZimbabwe kuyilo lodwa elivote liphisa inyathela leli iRussia icine ixoshwa ngemva kokuba amazwe omhlaba angamashumi edlula 93 evote esekela. Amazwe angamashumi phosa ayisithupha 58 abikwa ekhethe ukungavoti. Avote engasekeli ukuxotshwa kweRussia abe ngamashumi amabili lane 24. Agoqela eleZimbabwe leleChina. Iningi lamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe ziveze ukungajabuleli inyathelo lokuvota kukahulumende engasekeli inyathela le-United Nations Human Rights Council nokuxotsha eleRussia ukuba lilunga lisithi kuveza sobala ukubana uhulumende weZimbabwe akaqakathekisi ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Ngomnyaka 2008 eleRussia leleChina aphikisa ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zenotho ngamazwe awahlanganiswa emanyana wamazwe omhlaba o-United Nations ngemva kokuqhutshwa kokhetho olwalulolidlakela olwethusayo abaningi ngaleso sikhathi lapho okwabulawa khona abantu abaningi kwanyamalala abanye. Le mpumela yokhetho yaqeda inyanga yonke ingaphumanga yathi isiphuma kwatholakala ukubana ibandla leZANU-PF lalinqotshiwe ngesilinganiso esincane kwakhokhelela ekuphindweni kwalolu khetho i-runoff. Incwadi ezicubungula izombusazwe zithi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ancediswa ngeleRussia leleChina empini yawo yenkululeko embusweni wabamhlophe ababethumbela amazwe okuyikho kubangele ukuthi iningi lawo likhethe ukungavoti lingasekeli icele kodwa amanye aphuma mgceke avota esekela eleRussia anjengeZimbabwe, Algeria, Burundi, Ethiopia. Ababalisi baseZimbabwe bakhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo olwe-census oluzagutshwa ekupheleni kwayo nale inyanga. Eminyakeni edluleyo ababalisi bebeqhatshwa luhlangothi olwe-ZimStats ukubala abantu kungakhathalekile lokuthi bale minyaka emingaki yokuzalwa kodwa lonyaka lolu hlangothi lubikwa lukhethe ababalisi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka engamashumi amane lahlanu. Kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 abaqhatshwe yilolu hlangothi njalo babikwa sebeqalisile ukufundela umsebenzi lanxa iZimStats libikwa ilokhu idinga abanye. Iphephandaba eleNewsday libika ukubana ibandla leZANU-PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla leli ukuba benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuba uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation yabele izigaba lezi kusetshenziswa amanani angaqondanga kodwa azakwenza kube lula kubandla leli kukhetho abantu bazavalwa kusukela mhla ka 21 yonale inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxa nomkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimta uMnumzana Richard Gundane ngalolu daba.
Nxa sokunjalo sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe 45 nama 50 years banye sebaapproach retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu sathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivata layo ibayi-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ezenational umuntu wonke layo uyazi. So sokulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yakhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo msebenzi. So thina sithi hayi. Asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona khona okungumbala. Eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-first come first serve yikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ukucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi ezombusazwe kasizibonela sibona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi. Akula consultation lapha, akula research lab. Angazi ukuthi abasebenza khona ngani kwisigatsha le-census babonyeni esingakwaziyo. Nxa bekubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phelele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuzakuba nemali even nxa singasebenzeli imali kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye ilizwe into eqakathekileyo umuntu wonke laye uyalithanda ithuba lokuthi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi angazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasinalwazi lokuthi iyabe ingakanani. Ukuba ngakanani kakuqakathekanga kithi. Esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolu thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole sebenze nelizwe.
UMnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyezimta yimze ekhuluma lapho icingweni le-Studio 7 eseGweru. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi olwezimstas yehlule. Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala kwele-South Africa lapho kubulewe isizalwane seZimbabwe emzini we-Diepsloot ngesihluku sokugulodwa ngamatshe qede lapho sachiswa. Okwamanje wethi sizokudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Melika lithi kumele kuvezwe ukukhahlanyezwa kwabantu esabelweni seLukashenko kwele Belarus. Lithi kuningi njalo okufanayo okwenziwa ngele Russia kwamanye amazwe okugoqela ele Ukraine. Kusenzakala konke lokhu, ele Russia selivimbe imisakazo ezimeleyo lavalisa njalo amaphephandaba kaZulu. Abantu kulelo lizwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano kumbe ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubahluphayo. Abaloba okuqondileyo bakhahlanyezwa nguhulumende. Kusenjalo kwenzakala okufanayo kwele Belarus lapho uhulumende kamnumzana Alexandra Lukashenko wephula khona ilungelo loluntu. Awusavunyelwa imisakazo ezimeleyo, inhlanganiso ezimeleyo lazo zithwele amagabha avozayo, njalo abaphikisa uhulumende bathi sokuzima ukusebenza kulelo lizwe. Elamelika lithi lokhu sokwenze ukuba bonke abadlelana lohulumende kaLukashenko bavinje ukuba befike elizweni leli ngoba bakhuthaza ukungathembeki. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department luthi abasanikwa incwadi zokuthekelela eMelika bonke abadlelana noLukashenko. Abafakelwe izijeziso lezi elizweni lelo bafika phose amajumi amane 38. Kulabanye njalo abafakelwe izijeziso lezi abalwa impi eChechen obula abantu mahlayana. Phansi komthetho we-Presidential Proclamation 8015, elemelika selijezise njalo abangamajumi amabili lanhlanu 25 kwele Belarus abephula ilungelo loluntu. Seliphinde lafakela izijeziso lezi abalijumi lanye 11 kwele Russia abakhokela ibutho kulandela ukuhlasela kwele Ukraine. Elemelika lithi impi kwele Ukraine isikhahlameze abantu abaningi okumangalisayo okuqoqela abantwana labomama. Uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali lokunye kwele Melika kule Office of Foreign Assets Control luthi luzafakela abanye njalo abantu izijeziso zenotho eChechen lakwele Belarus ukwenzela ukuba kuhlonitshwe ilungelo loluntu.
Kuludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthandazela ukubana umdlali olimeleyo unqobe izitha masuku abe esesilile ngesonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona lele Cranbourne Bullets. UJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Nasukulimali inqaga namhla iqembu leHighlanders lidlala lele Triangle ngesonto edlulile, njalo udokotela beqembu bathe namhla engaphindela enkundleni ukuze aqale ukunyathela izinolunga kancane. Umpo futhi isifiso sakhe ngesokuba ukuthi kufika ngensonto lomdlali eseluleme.
Ande ngumdlali elokhu engikhangele ukuthi amadokotela amqhilile ukuthi aqale ukuthrening namhlanje, ngizabona ukuthi uzakwanisa yini ukuthi enelise ukuthi kufika insonto uyabe 100% and ngiyakhuleka ukuthi kube njalo ebesekwanisa ukuthi abe khona engumdlali osethe siqala nje ungani into zokuhamba engumdlali othe sasinika amagoli engumdlali ade sikuthebalithi kodwa ngiyathemba ukuthi uzaba khona ngensonto.
Umasunguye umdlali oselitshayele kaningi emambuleni kwiqembu leHighlanders njengoba elamagoli amahlanu kwimidlalo yeliMpo futhi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo ukwenza ukuba enkundleni eBarber Fields badlise amanye amaqembu imbuya ngoludi.
Abasekeli beHighlanders Football Club ngibona basisekele kakhulu especially at Barber Fields, basinika idlabuzane kakhulu. Ngiyacela ukuthi bebuye ngobuningi bengakhathali bezokhuza abafana, abafana nabo babamelele ngoba abafana bathi hayi emqeqeshi ama supporters bethu asinika idlabuzane elikhulu kakhulu. Kodwa umdlalo wangesonto ngiyafisa ukuthi sithathe inqomelo emthathu.
Umdlali wesiswini senkundla u-Adrian Sila uthi bakhangelele ukunqoba ngensonto ngoba bedlala kuhle nxa besemagumeni kulezi nsuku. Imidlalo yeviki letshumi lanye ihlelwe ukuba iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City lizadibana khona lele Tenex naseNational Sports Stadium, kuthi ngomgqibelo lwamaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Triangle naseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizanqilana lele ZPC Kariba ngaseZakubva, iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele Dynamos naseBabab, iqembu leBulawayo City lizamukela lele FC Platinum ngaseBarber Fields, kuthi naseAscot iqembu leWawa lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leManchester Diamonds lizemukela leBulawayo Chiefs naseZakubva, kuthi eRed Caps United lizadibana leYada naseNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Gitchi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget. Waza Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, I'm falling for me there when I. We Baba, come see my long Saba. We Baba. Long seven to bogine, we baba, nemani aye, awati lele begine kapela, we baba, we baba, we baba, bunti mamlom taba, we baba, long seven to bogine, we baba.
Uliviki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Idlala yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Uthi koli koli walaleli kwanguhle uthi alikhumbuze ngembali yakhe
umculi ozalelwe kobulawayo ohlala kobulawayo oqale ukucula ngo-2014 ecula umculo engiwubiza ngesithi ethno soul elefusion ye-jazz umculo ojulisa ingqondo oyenza la uzizwe usithi hlala ulalele
inengi labantu lejabulela umculo kaThandi njalo bamkhatha abaculele kuzindawo eziningi ezitshiyeneyo. Ngesikhathi se-COVID uThandi ucindezele indlelanje lakhe elitsha lona-ke liyahlakaza.
Ngomnyaka ka-2014 ngikhiphe i-EP yami okuthiwa ngu-Ongaziwayo elengoma ezine. Ngase ngizokhipha njalo iZalade elengoma ezilitshumi okuthiwa nguInganekwane ngomnyaka ka-2020. Mina uThandi Dlala ngingumculi ngiphinde ngibe ngumbhali wezingoma. Okutsho ukuthi ingoma zami zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Usebenza nabaculi abaningi bejabulisa uZulu eZimbabwe. Uthanda ukuthi yibo abamenza abe nemfutho okuya phambili ngomculo.
Abaculi abangisifayayo lakana esihlala sonke, sikhule sonke, sincedisane ngemibono, siqinisane. Abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangisifayayo ngabantu esibona ngaso linye. Abantu abafuna ukubona umculo usiya phambili, abantu abaqakezela abanye.
UThandi ehlangane nenye intombazana edume kakhulu ngomculo wesintu uNkwali. Bakhokhela iqembu labaculi abatheneyo kobulawayo okuthiwa yi-Sounds of Lozi Gay. Leli qembu licula behaya indlovukazi uLozi Gay uyinkosikazi yenkosi uLobhengula owahlala ekhokhela amabutho inkosi Sinyamalele.
ULozi Gay wayengumkhokheli uLozi Gay wayengumama wabantu uLozi Gay wayengumkhokheli uLozi Gay wayengumeli wesizwe. Tell you a story of black heart.
African woman.
Uhulumende weZimbabwe wanxusa iSongs of Lozi K ukuthi iyecula eDubai kuWorld Expo lapho uThandi labanye bakhe benza izimanga bathiya abantu bekhalela umphedlo. Lona libi njani leli cembu? Utshele labalaleli ukuthi bangawuthola ngaphi umculo wakho Thandi.
So uSongs of Lozi K ulami uThandidlana ulosisi uNkwali uNoma Thamsanqa is ama main vocalist. Ababhali bezinguma ku Facebook @thandidlana1 ikhona njalo ku Instagram thandi_dlana iphinde kube khona la ku Twitter ku @thandi. Umculo wami uyatholakala ku wonke ama digital platforms.
Bese kwesiselo Thandi Dlana uhlelo waza all the Friday. Kanjani uyasebenza, uthi kudla umculo, alale umculo, uthi ufuna ukuba ngumhlabelelo odume i-Afrika yonke jikelele. Ngiyimela iStudio 7, ngikhuluma ngu-Ezra Jesus Banda.
Isizwe esiningi zomkhonto nomalanga ukuligibela ilanga lisaphuma lisahlaba lithisa lindalo ukulimela kunjalo kwenza ukuhlula amadoda amadala indaba yakho ukuyimela khontokazi kwezizwekazi olawula enkulwini ulawule lasezinkundleni lasakaze lisiphaqa sibanzi eliponsa emasamuli abafo liponse alale athule.
Ngehlukane kuhlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iziphatha amandla zikahulumende welizwe South Africa ezikhokhela umphathintambuka jalo indaba zamapholisa umnumzana Dicele namhlanje ziqhube umhlangano wezakhamizi zelokitshini leDoopsloo eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Bayamsola uhulumende weZimbabwe ngokuvota iphisa inyathelo lokuxhotshwa kwele-Russia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eye-Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine. Kule viki uhlelo Woza Friday besilomculi odume kwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Dlana, yena ocula ekobulawayo. Siludubake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uFrancis Jeremiah sithi pelasonto elithukile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.